vachinyora padande mutande ravo retwitter vamunangagwa vati vari kutarisira kuti vanhu vabayiwe nhomba nechimbi chimbi kuitira kudzivirira vanhu uye kuti upfumi hwenyika hutange kusimukira mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vasinhirawo mashoko avamunangagwa vachiti pamusoro penhomba vakapiwawo majekiseni acho vachiti vari kutarisira kuti kubayiwa kwenhomba iyi kutangwe chero vhiki rino
nechinguva chidukuduki iro svondo rineri orapa varwere vaya vangava vana chiremba vana mukoti vanosenza muzvipatara muchatoona vachitanga kubayiwa iro svondo rineri uyezve chirongwa chicharamba chichiinda mberi mishonga ichiuya sokutaurwa kwaiitwa pari kuteerera mumwe mazuru mazana matanhatu so pachauya izvozvo vobayiwa vanhu
Dr. John Mangwiro vati tarichiro yehurumende ndeyekuti vanhu mamiriyoni 10 vange vabayiwa panopera gore rino
chinangwa chehurumende ndechekuti kubayiwe vanhu vanoita 10 million zoreva kuti tinenge taakuti vanhu vemuno muzimbabwe kudzivirirwa kwavo kwechirwere ichi kunenge kwasvika pekuti vanhu havacharambi vachimbobatwa nechirwere ichi asi tinoramba tichikurudzira kuti nyange majekiseni aasvika kuramba tichipfeka mamasiki edu tichitagara takataramuka tichigeza maoko edu tichiramba tigere kudzimba kana tisina zvatiri kuita mutaundi zvinotibatsira
izvi zvatsigirwa nevakasanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi rezveutano varobert mudyirandima avo vati kunyange hazvo hurumende iri kutarisira kubaya uwandu huhu kuchiri kuitwa hurukuro nemakambani anogadzira nhomba dzecovid-19
patinenge tichibaya patange pachitorwa umbo hwacho hwekuda kuona kuti rinoshanda here nekuti parakagadzirwa harina kumboshandiswa kutariswa pane variant iriko yakabuda yekusouth africa saka pari zvino hapana anogona kutaura kuti rinoshanda here kana rakishanda
vachigamuchira nhomba iyi kurobert mugabe international airport nhasi mangwanani gurukota rezveutano uyewo vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino chiwenga varumbidza pamwe nekutenda nyika yechina vachiwenga vatiwo mucherechedzo waushamwari hwakasimba pakati penyika mbiri idzi vachitambidzawo nhomba iyi kuna vachiwenga mumiririri wechina muzimbabwe vatiwo zimbabwe ishamwari yechina nekudaro havana dambudziko nekubatsira nyika ino pakuiwanisa nhomba yecovid-19 mumwe mugari wemuharare muzvawe patricia muchekeza vatiwo kunyange hazvo hurumende yatambira nhomba yekutanga ndeyekupiwa pachena vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende itenge mishonga ine chimbi chimbi
taichingokurudzirawo manje hurumende yedu yezimbabwe kuti dei achingotengawo mishonga iyoyo tawanikwa tichiibayiwa zvimweni kuda chirwere ichingaperawo tikabudawo mudzimba tikwanise kushandira mhuri dzedu
izvi zvatsigirwawo nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vati vanga vakatarisira kuti nhomba yekupiwa ichauya pamwe chete nenhomba zviuru mazana matanhatu hurumende yaiti yakatenga
izvi zvinogona kutipa mupfungwa yekuti kuda hurumende yaingotamba nepfungwa dzedu kuti vatengawo 600,000 doses iyo vasati chimwe ndechekuti izvoizvi zvongotanga nezvinhu zvokudonata izvi zvinonetsa pakuti zvinoinfluenza buying decision yedu topedzera tangotenga chinhu nokuti izvo ziri kutengera vanhu vakambotipa zvemahara saka madecisions edu ekuti totenga vaccine ito anofanira kunge ari scientific
mutungamiri wezimbabwe professional nurses union varobert chiduku vatiwo kunyange hazvo vakoti vachiziya nezvekubaya nhomba vanoda rumwe ruzivo nezvenhomba yecovid-19 zvinosanganisira kuti vaziviswe kuti nhomba iyi ichange ichibayiwa pai uye rutivi rupi nezviratidzo kana isina kuwirirana nemuviri wemunhu vasati vabaya kana kubayiwa
vari kumusoro vanofanira kutipa ruzivo rwakakwana wekuti kana vaccine iri richiuya ticharibaya papati ipi rini uye kuti ticharibaya tichishandisa rutu ipi because injection ine marutu akasiyana siyana unogona kuribaya yatinoti intramuscularly unogona kuribaya intragenally unogona kuribaya subcutaneously tadida kuziva kuti zvinonyatsokufamba sei uyezve nokuti mushonga wose kauchipinda mumunhu mushonga unogona kuita zviratidzo zvinokanganisa muri womunhu dipendi nemunhu iyeye atingati masaizi efect tataida kuziva kuzvinhu zvokuzotarisira zvinogona kukanganisika pamunhu kuitira kuti adi abve arapwa kana akuda kukanganisika nevhaccine iroro zvose zvoda kuzikamwa
China yakapa mvumo kuti nhomba itange kubayiwa vanhu mukupera kwasvitsa gore rapera. Dzimwe nyika dziri kutenga mushonga wedzinosanganisira Singapore, Turkey, Brazil neChile. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.